Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chakarova Capes United 1-0 ndokupinda mufinal yeIndependence Trophy mumutambo wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium nezuro. Chibodzwa chakabva kuna Ocean mushure kwasara maminitsi 10:03 kuti mutambo upere kwaunza mufaro mumusha weDynamos mushure mekupedza kungozvindikitwa kwavanga vachiitwa nemakepekepe kwegore nemwedzi mina yapfuura. Dimbare yave kusangana neHighlanders mufinari munhandare imwe cheteyo mangwana mushure mekunge Bhosvo yakadambura FC Platinum 4-3 nemapenareti muBaba Fields Stadium mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye vatambi vake vaive neshungu dzekuda kupedza kudhererwa kwavanga vachiitwa nemagreen machine.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuvachengeta vepakatiwo vanga vachiuya vachiita se vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zuva ranhasi.
Mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaGeorge Mauto vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa naMutasa nechikwata chake vachiti ivo vari kutarisira kutora mukombe weIndependence uyu.
Kuzwa hangu fara neIndependence 12 yandichanda ndatora mukombe wangu kozi zvaandikotera nhasi Lloyd Mutasa ndatenda nebhora rakocha nhasi.
Asi mutsigiri wemagreen machine uyo anozviti Baba Mogeni anoti Dimbare yakaita raki sezvo chikwata chake chakatadza kutamba semazuva ese nemhaka yekunaya kwaityisa kwakaitika panguva yaitambwa mutambo uyu.
Kwanaya nhasi tengesikagoni kunyatsotamba zvakanaka because mvura bhora ritambwe kumunonaya ba chete chete.
Aka ndiko kekutanga kubvira mwaka wapera kuti Dynamos ikunde Capes United pamitambo inosanganisa yeushamwari yeleague pamwe nemukombe. Mitambo yeleague yakatambwa yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Yada 0 Shabani Mine 0 Blauwe City 2 Ngezi Platinum Stars 2 Haumine 0 Chapungu 1 Wange 2. Munyaya dzekumhanya, vamhanyi vemuZimbabwe venzendo refu vakanokwikwidza zvine mutsindo mumakundano eTwo Oceans Marathon kuSouth Africa ayo aimhanywa makiromita anokwana 56. Colin Makaza akapedza ari pachinhano chechina mumakundano akaunganidza vamhanyi vanosvika zviuru 10.6. Stephen Mzhingi uyo akambotora mukombe uyu katatu akapedza ari pachinzvimbo chechisere achitarisira kuita zviri nani apo achakwikwidza muComrades Marathon iyo iriko munyika imomo muna Chikumi. Mumwe mhanyi wemuZimbabwe aikwikwidza mumakundano evanhukadzi Tabita Tsatsa akaitawo zvakanaka mushure mekupedza ari pachinhano chechisere. Vamhanyi 10 vanotanga kusvika ndivo chete vanopiwa mibairo yemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.